chimureketi nacho parizino kutaura kunoku pane rubatsiro rwakapuwa vanhu chinzi izvi zviri directed kuvanhu vakasara vave homeless vakaparadzirwa dzimba necyclone idai. Paipuwa rubatsiro uhwo vaipuwa mapoto nemablanketi nezvimwe netikafu pane zvatakatazwa izvi zvino zvesupposit last for a month. Chinzi amapedza kupuwa zvinhu zvamabva apinda mumatende matende atiuno kwedu tikuwanza tichi chingizi number two chingizi kembe number two. But zvakazoitika nezvekuti it was later discovered kuti matende akaitwa piki ther 80 yet mafamilies atoda kuti apuwepo kugara ther 246 saka that program was stalled vanobva vadzorerwa kumafeeding points avaigara and vakapedzisira vakubhadhara food fork out money yekutakura zvinhu zvakanga vapuwa kuenda kungangu the cheapest yakanga iri $5 apa ari munhu ari upuwa relief aid wakutsvaka futi mari yekutakuta zvinhu kuti aende paaigara paedha pangangu primary school oro pasecondary chimanimani high oro paroman catholic ndo chimiro chetinacho. So takasiya vamwe vaakurwadziwa because vamwe vakanga vakutotsvaka mari dzekuti vatakure zvinhu vadzokere pachikoro kana kuti pachechi paakanga ari kugara.
Saka vanhu vangani mungaziva here vari kugara ipo pachechi apa nemuzvikoro?
Tichienda nestatistics dzatakaona dzatakanzwa musi wapuwa vanhu zvinhu they are around 246 people vari earmarked kuti vawane pokugara vari tingati muzvidimbo ndo vanhu varinzi vari mumacenders either maschools pahotel or pamachechi 246 mafamilies mumwe munozoitawo vanhu vana nechii nechii saka inokura namba yacho it can go up to more than 500.
Totarisawo nyaya ivamwe vanga vasati vawana hama dzavo pane imwe mitumbi ichiri kuwanikwa here kana kuti vanhu vaaregedza kutsvaga?
As of now hatina mitumbi yati yawanisa kubva pakabva imbwa dzakambotenderera dzichifuna idzo dzichizama kuti vaite locate pane mabodhi semasoko ari kungofamba mumwe makaloketwa macho mune matombo makuru makuru ekuti ribviswe panonesa kuti pobviswa nei dombo racho iroro maybe pasi pacho pane munhu pamwe hapana tichiriziva asi tatiziva nechekuti ichizvitaa nemazuva the last bodhi yandakapedzisira kuzva yakaonekwa kwamachongwe about 7 or 8 days ago kubva ipapo hatinombozozwa pakaonekwa mumutumbi but vanhu vane hama dzavo ndo vava kumiramira searching yegovernment yekuti hurumende ine task force iri kufamba ichiteerera kuti apa pane vangawanikwe munhu here kana kuti kwete at the moment hapana.